Danho iri taritora mushure mekunge hurumende yaramba yakanyarara panyaya yemabhonasi edu inove yatakamirira kubva gore rapfuura. Saka tinoona kuti vanhu vasiri kukoshesa kuti vange vachitipa mari yedu yatakashandira gore rese yatakatarisira. Saka tazosvika pakutora danho iri tichionazve maanyanyiro avanoita kushandisa mari dzenyika vachienda kumahoridhe neine. Saka tiri mubishi rekukurudzira vanhu kuti vange vachinonoka kuenda kumabasa kana kusatoenda zvachose kana vachikwanisa. Ende tiri kufara tikurisponda kuri kuita vanhu kunyanya vari kushandira kumaruwa kunove ndo kune vanhu vatinoshanda navo vakawanda.
Tambobatawo veApex Council tichida kunzwawo kuti vanotsinhirana here nedanho ramuri kukurudzira iri. Vari kuti havatsigire danho renyu nekuti nhaurirano dzichiripo kusvika kupera kwemwedzi uno. Munoti
gungano reApex zvatinogara tichitaura igungano risisina mazino. Saka kutitsigira kana kusatitsigira kwavo hazvinei nekuti kutaurwa kwemabhonasi hakuna nhaurirano dzemabhonasi dzinoitwa iro gore racho rakapfuura. Nhaurirano dzaiitwa gore rakapfuura ezinotingadai takatotiwa mari dzedu kare hakuchisina nharonaro dzatakutarisira takungotarisira mari yedu.
Ko vemamwe masangano evashandi vehurumende vari kutiwo padanho renyu irori?
Vatiritaura navo vazhinji vamwe vari kumirira kuti kana tazodeedzera strike kuti hatichatoende kumabasa zvachose ndopavachazenge vachipindawo vasiri vadzidzisi. Vari kumirira kuti kana tazonge tichitombomira kuenda kumabasa zvachose tozomira. Asi zvedambudziko guru zveraitika nderekuti pavamiriri vevashandi pane zvevazhinji vanenge vachienda nerwesere vachinopiwa zvimedu zvekeke vamwe vasina chavari kudya. Saka vanezenge vaakumirira vachimiririra mushandirwi kunze kwekuti vachimirire vashandi ndori madambudziko ratasangana naro. Asi toimba nekutaa kuenda kuvazhinji vari kuita vachiona nevashandi vacho vari kuita vachiona vachimuka vachiona kuti zvatove nani kuti tingobatana tiite zvinhu zvotisunungura isusu.
Saka munozotarisira kuramwa mabasa zvariini kana kuti iyo goslo iyi kuitanga muri kuitanga rini muchizosvika pakuramwa mabasa?
Goslo yakatotanga musi watakavhura topa takatotanga kuita goslo kumaruwa kune vatinoshanda navo kumaruwa vadzidzisi vekumaruwa. Taamubishi rekukurudzirana nevamwe vadzidzisi kuti vange vachitijoina zvinenge zvichingoitawo zvakanaka chaizvo vazhinji vari kutijoina. Tichange tichiona uhwandu hwevanhu vanenge vabatana nesu pagoslo tozosvika panguva yekuzoti taakuramwa mabasa kana tichinge taona vanhu vazhinji vachinge vajoina. Kana vanhu vakawanda vachinge vabatana nesu tichaenderera mberi taakuzonoramwa mabasa zvakare. Kubva pakuramwa mabasa zvichazoita migwagwa taakunoratidzira. Saka tiri kutanga nekuunganidzana nevanhu tichibatana panyaya yekumboshanda zvishoma nezvishoma kusvika tazoramwa mabasa taonawo uhwandu hwevanhu hwatinenge tabatana navo pakushanda zvishoma nezvishoma.